wa chitaura kumomo yevanhu vaungana muHarare South vachamisa vati vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika hurumende yavo ichasimbaradza nyaya yokusimudzira madhorobha kuitira kuti vanhu vagare vachiwana zvose zvavanoshuvira.
Tiripo tinoziva kuti tiri mumaruva nemadhorobha medu muno masiriteda yane dhasirodha hatina kutesa masipiti anogona kumakwa ane tara ane magesi ane taakuda kusumudza upenyu hwemutanzo hwukuye pamusoro. Zvibhorani zvese zvinongo pa 6 months zvinofanira kuvharwa mvura ibude mupombi.
Vachamisa vati pari zvino hapana mutsvako uripo pakati pemaguta nenzvimbo dzekumaruwa.
Munhu wese ari kuti kana taakunovhota tiri kunopedzerana navamunangagwa. Vamunangagwa vasi vokubvisa nokuti vakabva kare. Tiri kungonovazorodza kuti vazive kuti ushe madzoro hunoravanwa. Pavhoti ndopa nebasa rako, pavhoti ndopa nemari yako, pavhoti ndopa nemufaro wako, pavhoti ndopa neshanduko yako, pavhoti ndopa nebudiriro yako, pavhoti ndopa nekudzoka kwemudzimai wako akatiza navo pamba.
Vachifananidza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe somuchairi webhazi vachamisa vati mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sakondakita wavaMugabe vanofanira kusiya basa sezvakaitwa nomuchairi wavo. Vachamisa avo vange vachiratidza kufarirwa zvikuru nevanhu vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kuitira kuti vagokwanisa kuvhota vachiti zuva rekuvhota ndiro zuva guru rinochinja zvose.
Weduwe zuva kuti munitengere murumana Dr. Richard Morgan Tsvangirai iye akatitangira kwaari iye akaitanga kwaari saka akasiya achitamisa sezita rako tienda unomisa zvani ndikati bedi zano handigoni kuneseka nayo zano yamira pamuganhu pamuganhu.
Vachamisa vatora mukana uyu kurangarira vaimbove mutungamiri webato ravo Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakakurudzira vanhu kuti vatende basa rese rakasiyiwa raitwa navatsvangirai vachiti ndivo vakasiya vavapa basa rokumisa ZANU PF. Musangano uyu wapindwawo nevaimbomiririra ZANU PF muHarare South vaShadrack Mushayamombe avo vakadzingwa muZANU PF gore rapera vachinzi vaite nhengo yeG40. Vamwe vapinda musangano uyu vanosanganisira vakadzingwa muZANU PF apo vaimirira mwenezi muNational Assembly vakuda kwashe basikiti utungamiri hweMDC Alliance pamwe nevatsigiri veMDCT. Vachamisa ndivo vakadomwa neMDC Alliance kuti vamirire mubatanidzwa wemapato manomwe aya musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Tanonoka Wande.